ngoma kunge mwana ita musikanzwa
ngoma futi
danzira mukara baramira kunge muti wanzwa menge makurarisa tanzi
zvinoda kuita rimuke
musade kusaiza mafanzi
zvinoita ropa ritsuke
vati aiwa
gorai tanzi pamakariwana
aiwa
manje ini ndori kika nemashanana
ndakurova ngoma futi
ngoma futi
apa chada ngoma juti ndakurova ngoma futi
ngoma futi
ndakutora ngoma mbuti menge moche madanzi renge rafa zvinoramuka semwana komana denge tapuwa tafura kuti tidye nemimhanzi zvinovorovana venge vati zvarafa togara naka zvishoma zviripo togovana kusaziva hudyire ndohwakaparadza pfuma yenhaka vakomana zvinochizivai ani nani yasingatende nemuzita rengoma hapinde dhanzi uye futi ani nani yasingapinde mudhanzi hambobhibva nemafanzi menge makurarisa dhanzi
zvinoda kuita rimuke
musade kusaiza mafanzi
zvinoita ropa ritsuke
vati aiwa
gorai dhanzi pamakariwana
aiwa
manje ini ndori kika nemashanana
ndakurova ngoma futi
ngoma futi
apa chada ngoma juti ndakurova ngoma futi
ngoma futi
ndakutora ngoma mbuti saka ndakubhiga vese vari kukavira ngoma mberi ngoma dzende kuseri
ngoma futi
pasi zvenhandosaterere bika zvemhando vaterere
ngoma futi
kana mabika emingoma ndorova ndikazvimba ndipemvura shoma ndotova ndoda kudzirova necheapapapapapakati pemusoro ngenhova ndobva ndandidzorera badza imbova inzwa kamudhanzi mese yangova
bigi bigi bigi
kumudhisa hazvisenza zvinabasa unge rova ndakuda kurova ngoma kunge mwana ita musikanzwa
ngoma futi
dhanzira mukara bharamira kunge muti wanzwa menge makurarisa dhanzi
zvinoda kuita rimuke
musade kusaiza mafanzi
zvinoita ropa ritsuke
vati aiwa
gorai dhanzi pamakariwa
ngoma futi
ngoma futi
ndakutora ngoma mbuti menge moche madhanzi renge rafa zvinoramuka semwana komana denge tapuwa tafura kuti tidye nemimhanzi zvinovorovana venge vati zvarafa togara naka zvishoma zviripo togovana kusaziva hudyire ndohwakaparadza pfuma yenhaka vakomana zvinochizivai ani nani yasingatende nemuzita rengoma hapinde dhanzi uye futi ani nani yasingapinde mudhanzi hambobhibva nemafanzi menge makurarisa dhanzi
zvinoda kuita rimuke
musade kusaiza mafanzi
zvinoita ropa ritsuke
vati aiwa
gorai dhanzi pamakariwana
aiwa manje ini ndori kika nemashanana
ndakurova ngoma futi
ngoma futi
apa chada ngoma juti
ndakurova ngoma futi
ngoma futi
ndakutora ngoma mbuti
ta fox canta
skid
ta ta
danza
ipakationa takaleza pakona
vangatiya tina zvatinogona
kuma geto yuti mikana ishoma
hakuna geto yuti sina zvarinogona saka zvenzo
kafa
ndofaniko
iye mina kuzama pageto patakunai